Hurumende yedu iri kuwanza propaganda, vari kushandisa political banda paisingadiwe. Vana vakawanda vari kutodropa out nekushaiwa vanhu vanovabhadharira fees. Tsanangudzo dzavari kutipa hadzina hadzibatike. Vari kutipa nemari yakaiswa yemagrants etuition muzvikoro. Asi isu takatarisa mari dzacho tikaona kuti tikatora P3 nemaS3 schools emuZimbabwe, mari yavakaisa mwana wega wega anenge achipiwa 560 bond pagore nehurumende yekuti anzi abhadharwa fees inove mari iri less than $1.
Saka izvi zvinorevei vamasarauri?
Saka zvinoreva ndezvekuti hapana mari yamboiswa kuti pave nefree education. Tikatarisawo zvatiri kunzwa kuti vari kuti tiatora mari dzimwe dzebhimu neinei zvakadaro. Bhimu yagara iriko and tingazotaure zvebhimu here kana taane free education mune munhu anenge ari covered. Tikutarisa vanhu vari vulnerable futi havasi kuma P3 nemaS3 chete.
Sei muchidaro?
Kumaguta kwaane urban poverty inotyisa. Vabereki vazhinji vari kutadza kuendesa vana kuchikoro. Saka tiri kuona kuti hurumende zvayo yaita mapoliticians ari kugadzirira maelections a 2023 vasina chinobatika chavari kugadzira kuti chiitwe kuti vana vasaramba vachidropa out.
Mai mbenge muchitiwo muri kuda kuratidzira, mukatizoti zviri kufamba sei?
Mangwana musi weFridays 6 January tichange tichibatana nemacommunities kuti tinge tichiratidza kusumwa kwedu nekushayikwa kwefree education ino inove yakasungirwa muconstitution yeZimbabwe. Saka ndopachatanga tichiita mumacommunities tichiita masmall community protest. Asi musi wemuvhuro basa hakusi kuendeka nekuti ndo musi uri kuenda vamwe vedu kudare vachitongerwa mhosva yekuti vakakumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe. Saka musi wemande hongu hatisi kuzoenda kumabasa tichikumbira zvekuti tizivisa hurumende kuti kukumbirwa kwekuwedzerwa mari kwaiitwa ne16 vari mudare namusi wa9 ndiko kukumbira kwatichiri kungoita mari.